uchenjere sakwanyanya zvisikana zvanhasi uchenjeri hwawanda yangova mbonga mbonga uchenjeri hwawanda neyakafunda pfuma yangu inodzoka vakuwasha vanhasi undo havachina rukudzo varoora vanhasi havachina rudadiso yangova mbonga mbonga uchenjeri hwawanda neyakafunda pfuma yangu inodzoka na 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 baby baby kune buku iko grade 7 kwete andidi ninobhadhara demeji grade 7 pfuma yangu inorova zvikomana zvanhasi uno vakomana kuchenjeresa kwanyanya zvisikana zvanhasi uno uchenjeri hwawanda yangova mbonga mbonga uchenjeri hwawanda baby baby une bhuku iko all levels yes ndinoda all levels pfuma yangu inodzoka